Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 19 2021 makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro icho chinonziwo chave kupararira zvakanyanya muzvikoro. Kunyange hazvo kwapera makore matatu kubva zvakaombwa muhlande commission yekuongorora kupfurwa kwevanhu nemauto muHarare vachiratidzira hurumende inonzi irukundikana kuita zvayakavimbisa. Meya weguta reJohannesburg vaJolly D. Matongo avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe vakashaya nezuro munjodzi yemugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro umo mune vana vadarika mazana mana nemakumi matatu kana kuti 430 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa zvikoro. Zvikoro zvine vana vakawanda vabatwa nechirwere ichi zvinonzi zviri kumaTableland South uye zvimwe kuMashonaland East, Masvingo neMidlands. Mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vana vari kuvhenekwa pachipatsanurwa vane chirwere inoratidza kuti bazi ravo riri kuita basa nemazvo. Asi mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUS anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye dambudziko richatokomba nekuti hapana zvikwanisiro kusanganisira zvekuvheneka utachiona uhwu. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 4563 vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 127,739 vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakaporawo kubva kuchirwere ichi nezuro zvasiya vapora vave zana rezviuru nemakumi maviri zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 120,263 vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nechimwe zvine makumi mashanu kana kuti 2,941,050 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu nemazana masere nemakumi matatu kana kuti 2,050,830 hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Makore matatu mushure mekunge commission yaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Moshante yeMoshante Commission yakurudzira kuti mhuri dzevanhu vakaurayiwa kana kukovadzwa nemauto mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu 2018 dziripwe mhuri idzi dzinoti hadzisati dzaripwa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti Zimbabwe Peace Project neZimbabwe Human Rights NGO Forum anoti dzimwe mhuri idzi dzakatoenda kumatare kuti dziripwe, uye hurumende iri kutopikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro kuti mhuri idzi dziripwe. Vawilbert Mandinde, gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum riri kumirira vamwe vakapfurwa musi uyu, vadzikama ichimanga navaendi manyeruke, vaudza Studio 7 kuti vaviri ava havasati varipwa, asi hurumende iri kutopikisa mutongo wedare pamusoro wekuti varipe.
Vari kuda compensation, asi tinoramba tichitoona kuti minista vakatoitisa atiyo kusupreme court yekunge vasiri kuda kubhadhara pazvinhu hurumende zvairi kutotiyo yakapa.
Muzvare Alison Charles, hanzvadzi yemushakabvu Gavin Charles Dean, audza Studio 7 kuti hapana chavati vawana, uye mwanasikana akasiyiwa nemushakabvu ave mufom 2 uye anoda rubatsiro rwemari yechikoro nezvimwe. Muzvare Alison vanoti mhuri yavo inoda kuripwa pamwe nekuziva kuti ndiani akauraya hama yavo kuti vakwanise kuzorora pamweya yavo.
Inofanira kutiripa semhuri. Tinoda kuziva kuti ndiani akauraya hama yedu. Hapana akatudza kuti akafa sei, uye hapana kana akati kumbira ruregero pane zvakaitika.
Mumiriri weimwe mhuri ine munhu akapfurwa akafa musi uyu, uyo aramba kudomwa nezita, audzawo Studio 7 kuti hapana chavati vawana, uye havachina tariro yekuripwa, uye vave kutoendera mberi neupenyu hwavo.
Tisati akambopiwa kana kuponesa riripo yake kuna roya roya vati lastikiyo but vanda vatobhakwa antaurai munhu wacho akapfuura nepfute yekuti anonzani tichizoendesa nyaya yacho kumberi, saka aiponesa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo zvakare vaive munyori wemushande commission amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 parunhare kuti pane vamwe vanhu vakatoripwa vachiti bazi resocial welfare rave kutobhadhara mari yechikoro yedzimwe mhuri dzakapinda sekwende pabongozozora wani nyamavhuvhu. Zvimwe zvakanzi zviitwe nemuhlande commission kuti mapurisa nemauto aite basa ravo achitevedza bumbiro remutemo, uye amai Mabhiza vati bazi ravo riri kuita zvirongwa zvakawanda zvekudzidzisa mapurisa nemauto nezvebumbiro remutemo kuti aritevedze pabasa ravo. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku, avo vaive nhengo yemuhlande commission, vanoti havasi kufara kuti masoja akauraya vanhu asati asungwa. Mukuru weZPP Muzvare Jesina Mukoko vaudza Studio 7 kuti kunyange mushande commission yakati mapurisa nemauto anofanira kutevedza bumbiro remutemo pabasa ravo, izvi hazvisi kuitika.
Tichiri kuona mhirizhonga inobva kumapurisa pamwe chete nekumasoja kuratidza kuti dzidziso iyi inenge isina kutomboitika, uyezve chinorwadza ndechekuti zvinoratidza kuti zvakabuda mutsvakurudzo yavamushandi zvakafuratirwa.
Zvimwe zvakakurudzirwa kuti zviitwe inyaya yekuvandudza mutemo wesarudzo kuti zvinenge zvabuda musarudzo zviziviswe nokukasika. Mutungamiri wenyika vakadoma chikwata chemakurukota chinotungamirirwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti chitungamire basa rekuvandudza mutemo wesarudzo pamwe nekuvandudza mimwe mitemo kuti ienderane nebumbiro remutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti hapana chiri kuitwa kusandura mutemo wesarudzo.
Kungotaura asi chiri kubuda chacho chacho pabasa rinofanira kuti inge richiitwa, hapana chiri kuitwa.
Amai Mabhiza vati vane zvakawanda zvavari kuita sehurumende kuita zvakakurudzirwa nemushande commission, zvakaita sekuti mapato ezvematongerwo enyika ataurirane kuti agadzirise zvinhu munyika pasi pepolitical actors dialogue, uyewo vati vari kutaurira nemapato ezvematongerwo enyika nemasangano akasiyana siyana kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe kuZimbabwe Electoral Commission. Mutauri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti commission yavo iri kuedza napose painogona kugadzirisa zvinhu munyika. Vagutu vati pane nyaya dzinodarika churu dzavari kuferefeta nechinangwa chekupodza marwadzo, kuregererana pamwe nekuti vakatadzirwa varipwe kuti munyika muve nerunyararo.
Tinoshanda nekukasika nechimbichimbi pari zvino ndomunga dzine macomplaints anopfuura 1500.
Tabvunza mutauri weMDC Alliance Advocate fadzai maere kuti vachapinda musarudzo za 2023 here kana hurumende ikatadza kutevedza mushande commission vakati izvozvo hazvatadzisi kupinda musarudzo
nyangwe zvikasagadziriswa isi tichapusha nokuti kana munhu achiedza kukubatirira unoedza nepaunokwanisa kuti uvhike kana kuti urwe
mirizhonga yanyamavhuvhu 2018 yakaitika mushure mekunge vatsigiri vebato rinopikisa remdc alliance neveruzhinji vakamuka chibhebhenenga vachiratidzira kunonoka kuburiswa kwezvainge zvabuda musarudzo mapurisa akatadza kupedza mhirizhonga iyi zvakazoita kuti abatsirwe nemasoja akaridza pfuti akauraya vanhu vatanhatu nekukuvadza vanhu vanodarika makumi matatu zvitoro nemimwe midziyo inosanganisira motikari zvakaparadzwa mumhirizhonga iyi zvichitevera mhirizhonga iyi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaumba komiti yaitungamirirwa nevaimbo vemutungamiri wesouth africa vakalema mushande kuti iongorore kuti chii chakakonzera bongozozo pamwe nekupa pfungwa dzavo kuti chii chingaitwe kuti izvi zvisaitike zvekare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave Mumiriri mutsva weZimbabwe muAmerica vaTed Yastafire nyika achifamba nezuro vakazivisa zvarwa zvenyika zviri muAmerica kuti hurumende iri kusimbisa urongwa hwekushanda nezvarwa izvi munyaya dzekuvawanisa kodzero yekuvhota kutanga mabasa munyika uye kugadzirisa nyaya yekuti zvive nemagwaro enyika mbiri kana kuti dual citizenship vachifamba vakataura mashoko aya Maryland apo vaichingamidzwa nezvaro zvezimbabwe zviri muamerica Mike Hove anotipa nyaya inotevera
Vachifamba vakaudza zvizvarwa zveZimbabwe kuti dare remakurukota rakatenderana kuti ritangeranzwa kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika isati yabuda negwara kana kuti diaspora policy panyaya yekudyidzana navo vakati pane zvinhu zvitatu zviri kutariswa
Well, as I said, the government approved the concept note to review the 2016 diaspora policy. The idea is to make sure that everybody
zvimwe zvinhu zvirikuda kuitwa nehurumende inyaya yekuti vanhu vave nemagwaro enyika mbiri kana kuti dual citizenship bumbiro remutemo rinoti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa asi paramende haisati yagadzirisa mitemo yekuona kuti izvi zvanyatsotambirwa zviri pamutemo imwe nyaya iri kuda kugadziriswa inyaya yekuvhota kwevari kunze kwenyika tinoda kunzwa pfungwa dzenyu pane zvose izvi tinokwanisawo kuona zviri kuitwawo nedzimwe nyika hongu kuvhota ikodzero yomunhu wose Asi inouyawo nezvimwe zvinotarisirwa. Chechitatu chiri kutariswa inyaya dzemari dzamuri kutumira kumusha. Tiri kutarisira kuti gore rino mari ichadarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 billion United States dollars.
And so many other contributions. So we are saying the discussion is out there. I mean, we want to hear feedback from our diaspora.
Vachifamba vakati hurumende iri kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipinde munyaya dzekusimudzira upfumi zvakaita semigodhi nezvimwe. Mumwe ainge ari pagungano ranezuro ndimuzvari Omega Taonezvi avo vakati.
I think zvakakosha kuti vanhu vaone opportunity yekuona nekukura naambassador nekuti ambassador ndo mumiririri wenyika yechizvarwa chedu. Tinoda kugara tichiziya zviri kuitika munyika ende ivo vachitiziyawo nemaissues atiri kuitawo kunoku. Kuti vanyatsoziya mamiriro akaita zvinhu.
Vamwe vainge vari pagungano iri ndivajabu muchineuta avo vanga vakamirira kambani yenyaradzo inoviga vafi kana vari nhengo vamuchineuta vanoti vakafara zvikurusa nemukana wekukurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica nezvemabasa anoitwa nekambani yenyaradzo
tauya senyaradzo gungano nemaZimbabwenzi vari munharaunda muno muAmerica tichivaudza nezvatinazvo rubatsiro rwatinarwo rwekutakura vanhu kuenda kumusha tichiudza vanhu reruzhinji kuti nyaradzo taakutakura vanhu kubva muamerica kuenda kuzimbabwe
vajona masiye ndechimwe chizvarwa chezimbabwe chinoti chakafadzwa nekubatana kwakaratidzwa nevana vezimbabwe
unganidza mhuri dzezimbabwe dzinogara matinoti mudmv mhuri dzaungana music igaridzwa vakadya chikafu chirongwa chakadai ndo chinofanira kuti chinge chiitika pamazimbabwens asinga anogara kunze kuamerica sekunoku tinozvitenda zvikuru
zvizvarwa zvezimbabwe zvakaronga musangano uyu kusanganisira amai Cassandra Goni zvinoti zvakafara zvikuru nemafambiro akaita urongwa hwane zuru ndakamirira studio 7 ndiri mumaryland ndini Mike Ove
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Guta reJohannesburg vaJolidi Matongo avo vane vabereki vakaberekirwa muZimbabwe vakashaya nezuro munjodzi yemumugwagwa vaMatongo vanga vave nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye vakashaya vachibva kuSoweto kunokurudzira vatsigiri vebato ravo reANC kuti vanonyoresa kuvhota Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa mashoko kuvatori venhau vanti vari kushushikana zvikuru nerufu urwu sezvo vaMatongo vaive munhu aishanda nesimba uye vanotiwo kwange kwangopera mwedzi miviri chete mumeya wedhorobha reJohannesburg iri vaGeoff Makubo vashaya nechirwere cheCOVID-19 vaMatongo vakaberekerwa muSoweto vakave nhengo yeANC vaine makore gumi nematatu vari kudivi revechidiki kana kuti ANC Youth League Nezuro vatsigiri vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vanonzi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakaratidzira pedyo nedare reparamende muWashington DC vakaratidzira ava vanoti vari kuda kuti vanhu vakasungwa musi wa6 ndira mushure mekupinda mudare reparamende reUS Capitol nechisimba vachiita mhirizhonga vasungunurwe vakasungwa ava vairatidzira kusatambira kukundwa kwainge kwaitwa vaDonald Trump musarudzo dzemutungamiri wenyika vanhu vashanu vakafa mukuratidzira kwemunandira uku uye vamwe vanhu vanodarika mazana matanhatu vakasungwa vamwe vari kutsigira kusungwa kwevanhu ava vakaratidzirawo vachitsigira zvakaitwa nemapurisa Zvino tochimboenda kuna Mike Ove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndine Mike Ove nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wekambani yevaxi global Dr Tinotenda Simemesa tiri kutarisa mabasa avari kuita sekambani mukurwisana nedenda recovid-19
asangana redu rinobetsera kuauthenticata matest anenge aitwa nemaresults anenge abuda kana munhu achinge atestwa for tinozviita tichishandisa digital method nemaqr code atinoisa pamacertificate anenge agadzirwa nemalab anotenderwa testa for covid-19 paunenge uchienda kunenge kutiwa covid-19 test vanenge vari guaranteed kuona kuti sure itest ndeyemazviro kwazvo uyo akatestwa wanikwa asina chirwere
ndachikumbura kuti muendere mberi kamuchitsanangurira vateereri zvizere nezvekambani yanyu
tinobetsera kuona kuti matest anenge aitwa ndeyemazviro kwazvo vanhu havasi kufamba nemapepa ivo vasina kuitwa matest pane paunenge uchifamba ungave kukwira ndege kukwira bhazi test yaunenge waitwa iyo inenge iri authentic iri easy traceable kuti yaitwa kulebhuripi yaitwa manguvai uyezve yabuda nguvai tachidati vanhu havafambe vane matest effect
handikumbira kuti mutsananguro vateereri kunyanya vechidiki ava vatinoti mastudents why it's so important nemaundo enyu kuti vashandise maservices enyu sevaccine global munovabatsira sei
saka chandinotanga kutaura ndechekuti isusu tinoshanda nemalebha akatenderwa nehurumende kuti aite matest enye tinokurudzira kuti vanhu vaende kunotestwa kumalebha aya anotenderwa munokwanisa kumaona pawebsite yedu aya zvinobetsera kuti kana ukatestwa mazero kwazvo result yacho inobuda iri yechokwadi akana either iri positive kana iri negative kana iri positive woita zvatinenge tichitaura mavhiki ese self isolator for 10 days after that kana uri right unokwanisa kufamba zvako usangana nevamwe asi kana iri negative unotenderwa kuita zvaka uchingoita izvi zvinobetsera kudzivirire vanhu chirwere ichi checovid-19 chatekeshera nyika yese pasi rose saka kuitira kuti maresults edu anofanirwa ari chaiwo chaiwo unofanira kuti uwane maservices edu malaboratory akatenderwa anova ariwo pawebsite yedu such that maresults anobuda avewo emazviro kwazvo ibetsere kuti
tichipeta edu hurukuru edu Dr. Simemeza ndanchikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri muchivaudzawo kazvekare kuti why do you think it's so dangerous kuti vanhu vasafambe kane macertificate enhema kana kuti mafake certificate
alright saka chandinotanga kuti vanhu kana muchinge muchifamba kana muchinge muchisangana nevanhu vakawanda unofanira kuve une test warden kuziva status yako izvi zvinobetsera kuti usaprede zvirwere kune vadikani saka izvi zvakakosha kuti munhu uitwe matest kumalebha akatenderwa uyezve test yako ive ichikwanisa kuauthenticatewa wherever you are going so that vanhu vazive kuti zveshuwa munhu yaitwa test yemazviro kwazvo uyezve haasi kuspreda chirwere saka izvi zvinobetsera kuti tibetsere fight yedu yecorona kuti chirwere chisatekeshere especially kune vanhu vadikani vedu vatinoshanda navo kana kuti vatinogara navo vamune nharaunda saka zvakakosha kuti munhu unge uchitestwa kumalebhu akatenderwa uyezve result yako rive traceable and really open.
Mure Zimbabwe mabva kunzwa kuna Dr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano ndiwoka mukuru wekambani yeVaxi Global. Tinotenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe nguva ndiyadyanana tasvika ka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove Mure Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba.
Vatereri tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi izuva rekuti tiwe zvamunofunga uye kutiwo tiwe mibvunzo nemhinduro pakati pevatereri.
Vawande makasimba here? Mubhaibheri makanga muine ana Sauro vangani. Sauro wokuda kuuraya Dhavhidhi anga ane mwana ainzi Jonathan ndiye mumwe chete here? Pakazonzi Sauro ndiye Pauro akazotendeuka akazenge akuparidza ndiye Sauro mumwe chete here kana kuti vakatosiyana vaviri ana Sauro nokuda kwekuti nyaya yacho handisi kunyatsonzwisisa pandikuiverenga mubhaibheri. Saka ndinokumbirawo mundibatsirewo.
Makadiva tanonoka hwande. Ndoda kuti vaverenge pavhe papana kuverengwa. Kuverengwa chapter 3 verse 38. Vandiudzwe zvaitaurwa ipapo naMwari achitaurira Mozisi nevanhu vaifanira kudikwa kuti vave vachipira muimba yaMwari. Nhasi uno tinongoona pese pese umwe naumwe upi naupi zvake anongoti chero zvaaita kana kuvhura sangano ra kana kungoti pese zvaatingofunga kungoita akungoita, but Mwari aitongotaura kuti munhu iyeye anongouyawo zvake kungouyawo zvake achingopira zvisina maturo anofanira kutourayiwa.
Makadi vatanonoka hwande nezvitendero zvose nemajingamidzo enyu ose. Ndoda kukwazisai muzita ramambo Jesu. Ini zita rangu ndinoitwa Pastor Mungu. Ndoda kutaurawo panyaya dzekuprofita pokuti kuprofita kuriko kunyangwe mamwe makereke achiramba achiprofita achiprofita chiripo. Asi kuti maprofitiro atinoita nekusanzwisisa kwatinoita ndo zvinoita kuti vamwe varambe zviprofita vamwe vatende kuziprofita kwatiri.
Muroi, tarangu ndonzi vamasunda nemhuri yavo. Ndoda kungokutaura nemi ndichiti basa remuri kuita rakanaka zvikuru uye murongwa hwamunoita hunenge hwakanaka zvikuru. Uye maridzo enyu ine simba zvikuru, kuna anoteerera ine simba zvikuru. Ndiri kubvumirana naye maridzo enyu zvikurusa. Rambai muchiita zvemuri kuita izvozvo uye zvichabetsera vanhu vakawanda zvikuru kune vese vanenge vachiteerera. Asi ndiri kungoti kuna vahwande ini vava vakupai nguva yakati rebeni zvikuru kuti mive muchiita basa rakadaro. Ndiri kuona kuti pamberi apo munenge makumhanya nenguva, hamuzonyasi kurova henyu basa renyu zvakanaka, asi zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka uye zvine simba zvemuri kutaura. Ndiri kungoti ini vava vakubai kanguva kakati rebeni zvikuru bhozi, munenge makuita mashotikati paipapapo, hamuzonyasi kupedziridza zvinhu zvenyu kuti tinyase kunzwa kuti zvinozoperera papi. Saka ndiri kungoti maita henyu zvikurusa nezuva iroi ramatipowo ekuno. Ndinokutendai zvikuru uye nezuva rakanaka zvikuru. Tanki.
Makadiko, mukoma tanonoka hwande panhau dzezvezvitendero. Ndinotenda nechirongwa ichi because chirongwa ichi chiri kutibatsira, tiri kudzidza zvakawanda pamusoro pechirongwa chezvezvitendero. Ndingavawo nemubvunzo mukoma tanonoka hwande pamusoro penyaya yengozi dzekusiyirwa dzakadai ngengozi dzakaparwa namadzibaba dzichizoripwa pamwe nevana kana vana vevana kana vazukuru. Ndaikumbirawo kuti mufundisi vandibatsirewo vandidzidzisewo kuti nyaya iyi Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro penyaya dzakadai ngedzidzi dzengozi dzinenge dzakasiyiwa nevabereki. Ndinotenda hangu, ndinofara. Rambai muchitikurudzira panhau yechirongwa chezvezvitendero nekuti tiri kudzidza zvakawanda. Ndatenda hangu.
Vatereri, tinotenda zvikuru nemashoko awa amatitumira. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamungada kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu nemibvunzo iyi panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka hwande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru tanonoka hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 icho chopararira zvakanyanya muzvikoro. Kunyangwe hazvo kwapera makore matatu kubva zvakaombwa Mushandi Commission yekuongorora kufurwa kwevanhu nemauto vairatidzira muHarare, hurumende inonzi iri kukundikana kuita zvayakavimbisa. Meya weguta reJohannesburg vaJolid Matongo, avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe, vakashaya nezuro munjodzi yemugwagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.